very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 21st November 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African government's move to stop issuing birth certificates to children born of foreign parents.
We are also discussing the South African government's issuing of permits to Zimbabweans.
More than 1,000 Zimbabweans who applied for the permits using expired passports are being advised to go with their renewed passports to the Home Office.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri, nasi tiriku kurukura mchirongwa chedu che Diaspora Live Talk. Ya nguwe tino sangana, tichikurukura nyazi nubata shuzara wa Zimbabwe, shiriku nze kwenyika. Asi azirewe kuti tinenge chingoti variku nze kwenyika chete wapinde mchirongwa. Aiwa, kana varimu Zimbabwe, tinuko kaya kuti munge mchipinda mchirongwa. Nasi tiriku kurukura tichitarisa dano, runonzi riruku dakutorwa. Nebazi reje mkati menyika kana Home Affairs Department ye hurumende South Africa rekuti vanga vachidzika mutemo unorambidza vana vanozvarwa nevabereki vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vanga vachiwana ma birth certificates kana magwaro ekuzvarwa. Vana ivavo vanenge vasingazokwanisa kunge vachiwana ma birth certificates. Tinonzwa kuti zvakonzera bowa bowa pakati pezvizvarwa zvenyika dzekunze kusanganisira vana veZimbabwe. Pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vachiti kuita kwakadai kutyora kodzero dzevana sezvo vana vasingazokwanisa kunge vachienda kuzvikoro kana vakanga vasina ma birth certificates. Uyewo mutemo wepasi rose unobvumidza kuti vana pavanenge vazvarwa ikoko vange vachiwaniswa ma birth certificates kunyange hazvo vasiri kuzenge vachiita atingati ma automatic citizenships kana kuti kuita zvizvarwa zvenyika idzodzo nokuti vanenge vangozvarwa zvinenge zvichienderana nemutemo wenyika iyoyo. Asi panonzi kupiwa gwaro rekuberekwa kana birth certificate ikodzero inofanenge ichipiwa mwana. Zvinenge zvichireva kuti kana akanga anyimwa birth certificate toti South Africa yabudirira kudzika mutemo iwoyo, vana vanenge vazvarwa muSouth Africa vanenge vasina ma birth certificates ekunyika dzavanobva kana dzinobva vabereki wavo, zvichirevawo kuti vanenge vari stateless, havana nyika yavanenge vachiti ndeyedu. South Africa mavanenge vari vanenge vasina magwaro. Nyika dzinobva vabereki wavo kana kunge vava kuZimbabwe vanenge vasina magwaro. Ndo imwe yenyaya yatiri kukurukura. Tiri kubatawo zvakare nyaya yatiri kunzwa yekuti hurumende yeSouth Africa vatanga kupa mapermit, maZimbabwe exemption permit aya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyorera kuti zvinge zvichipiwa mvumo yekugara muSouth Africa. Magwaro iwayo anenge aine upenyu hwemakore mana kutarisirwa kushanda kubva musi wa 1 January 2018 zvichireva kuti magwaro iwayo atononoka ndofunga nenguva yangade kutoita gore. Angadai akapiwa vanhu kubva muna January 1, 2018 achisvikawo kupera musi wa 31 zvita kana kuti 31 December 2021 muna 2021. Ndo imwe nyaya yatiri kukurukura. Asi tiri kunzwa kuti vakawanda vakanga vane magwaro ekufambisa kana mapasipoti anga aexpire havasi kukwanisa kunge vachiwana mapepa iwayo nekukasika, zvichireva kuti vari kukurudzirwa kuti vaende nemagwaro anenge akarenyuwa kana kuti renewed passports kana mapasipoti matsva ekuti vange vachinoratidza kuHome Affairs, maofisi eHome Affairs kuti vange vachikwanisa kuprocesserwa kana kuti kupiwa mapepa iwayo kuti vange vachigara muSouth Africa. Zviri kuitwa kune vakaapplya vatinonzwa kuti vanosvika ku180,000 vakanga vaapplya vachirenyuwa mapemit avo kubva kune akamhenga aripo ainzi maZimbabwe special permits vakupiwa maZimbabwe exemption permits. Zvichireva kuti imwe rimwe danho rinenge rarerutsirawo vana veZimbabwe vanenge vakanyorera kuti vagare muSouth Africa. Christopher.
Yebo Chonga Zulugandaba lamhlanje ke lilanga lapho isihlangana khona sihlaziya indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe wehlelo esiluthi lona iDiaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana abantwana balabo abokuza eSouth Africa abaseyikuphiwa ama birth certificates incwadi zokuzalwa. Siyabona njalo ubana kulenye njalo indaba esizayiphatha yokuphiwa ama paper okuhlala lokusebenza emthethweni okuse eSouth Africa athiwa ngama Zimbabwe special exemption papers ama license kumbe singathi ngama permits la siyezwa njalo ukubana bakhona abanye asebebizwa nguhulumende weSouth Africa be Home Affairs asebehluleke ukuthi bathumeze ama passport asebenzayo ngoba bona bahambisa ngesikhathi bethatha ama becela amaphepha wona la bahambisa ama passport ayisephele umsebenzi lokunye kunjalo ikwesuphatha lamhlanje ukugoqela ke lalabo asebeqalisile ukuthola ke ama permits. Siyalinxusa kuhlelo okwamanje ke sesilaye omunye umhlonitshwa esilaye Jonga.
Tinozwa kuti tava navadhewa mavhinga parunare vadhewa mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vamavhinga tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru kupinda muchirongwa, ndinokukwazisai nokukwazisa vateereri kuZimbabwe nepasi rose.
Aiwa tinotenda zvikuru. Maybe totanga hedu nerurimi rwechirungu rwekuti vakawanda vanonzwa zvatiri kukurukura nezvazvo. We understand that there is a storm brewing between human rights groups and the South African Home Affairs Ministry over the latest decision to abolish issuing of birth certificates to foreign children. May you tell us the situation in South Africa at the moment?
Well, thank you. That is very correct that there are serious challenges. It looks like the Home Affairs Department of South Africa has forgotten its human rights obligations in its constitution because of the latest move now to discontinue the issuing of birth certificates for children born to foreign parents. And as human rights groups and activists, we have said this is a violation of the rights of children. All children in South Africa have a right to an identity. And we are pressing for a review of this position, and we hope that the relevant authorities at the level of the Home Affairs will review this position and discard it because it is a gross violation of children's rights and should not proceed. It in fact amounts to institutional xenophobia and it really sends a wrong message, especially when you look at South Africa's glorious constitution and its legacy under the former President Nelson Mandela, the icon of human rights respect. We hope that there will be a reflection of the Mandela legacy and a review of this unfortunate decision.
Mm-hmm. Is this something that is already in place or implemented or it's still in the working stages?
Well, it is in the working stages in terms of formalization as a policy position. But in practice, actually, I have been talking across, particularly in the Gauteng province, that in fact, in public hospitals, this position is now being implemented. And a number of mothers who are foreign have faced this difficulty of being unable to register their children. So it is something that is formally not installed, but in reality, it is being implemented. And we are saying that it should not be the case. Children have got fundamental rights that are in the South African Constitution and also in the number of laws on children's rights. These must be respected, and South Africa must take a lead and provide leadership on this important matter.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga, we have another guest, Mr. Ngabuto Mabena of a group called Zimbabweans in South Africa. Welcome to the show, sir.
Evening to you and evening to the Studio 7 listeners.
Thank you. Mr. Mabena, we are discussing the issue of birth certificates. Yeah, we understand the South African government will no longer be issuing birth certificates to children born of foreign parents. Now, can you tell us how big is that impact?
What basically happened in the case of Zimbabweans that have children in South Africa or born in South Africa is that when a child is delivered at a South African hospital, they are given a proof of birth, that the hospital card or clinic card, which they then take to the Zimbabwean consulate to apply for a birth certificate, which is a Zimbabwean birth certificate, which will state that the child is born in South Africa but is Zimbabwean in terms of parenting. And then they apply for a Zimbabwean passport. The challenge which we are facing as the Zimbabwean community is that you have parents that have kids born in South Africa who have stayed with them maybe for over a year and so forth. The department requires that when you then apply for an accompanying visa or accompanying permit for the child, one has to do that in the country of origin of the parent, meaning in our case, one has to go to Zimbabwe and apply. It is quite a challenge. I was at the border the other day where immigration officials were basically making an issue out of a two-year-old child with a clean passport acquired through the Zimbabwean consulate. They were now visiting Zimbabwe, and the Home Affairs Department wanted to know how the child has been living in South Africa for the last 2 years without any permit, not taking into account that the child is born in South Africa. Yesterday, I had an opportunity to speak to the Director for Immigration, Mr. Jack Market, to try and understand, because the special permits are now being issued, they are coming to an end, to say, well, kids that are born in South Africa will now need to apply for study permits. And the response that you are getting is that these children must go and apply in Zimbabwe, which makes it difficult because some of the kids are already at school, some are minor children. So in our view, we were saying they needed to waive that requirement so that just like their parents who applied for special permits in South Africa, they should be allowed to do so. But they have been prevented from doing that, which in our view is a violation of children's rights. The organization that I belong to, the African Diaspora Forum, is also engaged in the broader issue which Mr. Mavenda is speaking to, where a number of migrant kids are affected by the new policy to say the South African government will not issue birth certificate to children. You can imagine that the children born to parents from Burundi, Cote d'Ivoire and so forth, who are in South Africa, now will not be issued with this birth certificate. So it is quite a challenge to an extent that the kids will find it difficult to access schooling, even though that might be going to grade one in next year, they have to apply online. So if they do not have documentation, they will have challenges in going to school.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. We have a caller. Tinemtere Redu Kutanga Mchirongwa. Hello? Hello?
Hello.
Hey, Magadi.
Chirupe, Magadi, Murutora na Claudia Chinyanga.
Claudius Chinyanga.
Hey.
Mukwagadi Jobek.
Ah, kuno kurina ni chosi.
Ku mushamuchi vakupi.
Kuweza,
aiwa pakanaka, vari kuweza vakateerera, tinozvaudza kuti Studio 7 inonzwikwa matunhu akawanda munyika nekunze. Taurai zvenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
muri kutaura nyakanaka chaizvo. Ish, zvakatooma handi zive kuti pangagadzirise sei. Panyaya nekuti ndiri kuona ndakaonawo kuti pandakatozvara mwana wangu ndaingopuwa bhetiri rinongonzi Allen ndakatozongonomutorera kumusha ende zvinenge zvichidhura futi ndatobhadhara ndonga musha ndatonobvisa $50 kuti ndipuwe nekuti kumusha vanobva vati uri kurenounce citizenship andone zvichinyatomeka sense kuti mwana wamuzvarira kuno onzi ini ndendine pemiti onzi mwana achapuwe bhesi chenda unaplaira kumusha ndongona kuti ichi xenophobia chepenu amene kuti ndakagadzirise sei ndichora genesiona zvizvozvo
taizwa kuti kare vaimbopa mabirth certificate ainzi maabridged birth certificates aibva angoratidza kuti uyu haasi mwana haasi muchizvarwa chesouth africa asi muchipiwa henyu birth certificate ndo zvamuri kutaura nezvazvo here kana kuti mutemo uri kutariswa mutsva uyu wakatobva wangokubata iwo
ndiroora ndimarere nechini rine mwana wangu rebridge iroro ramuri kutaura
runonzi abridged saka izvinezvi uye zvinezvi kune mutemo waroda kutoti iwayo maabridged acho munge musingaawani nekuti mune vana vanenge vazvarwa nevabereki vekunze vachiti munhu anofanira kunge achizviaplaira ega pemiti yekugara musouth africa pache zvake
manje tinenge tatoomeserwa tofanira kutodemonstrata ndozvandinoona nekuti tiri maafricans we are brothers and sisters saka tingafanira kuti tiomesera nekudaro especially isisi tiri musadhaki kudai anofanira kunge panitongo nemutemo wekungoti sadhaki ngatingorerutsiranei kwete kutira tiomeserana ndokuona kwangu ini
no aiwa tinotenda zvikuru kana paine zvamunenge muchida kuzobvunza tinavo vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu tina vadhiwa mavhinga igweta rekodzero dzevanhu vachishanda nehuman rights watch kuchamhembe kweafrica tinavo vangabuto mabhena vanoshandawo nesangano rinonzi zimbabweans in south africa nerimwe zvakare sangano ravanoshanda naro rinonzi african diaspora forum vanokwanisa kubatsira zvizvarwa zvemuafrica zviri musouth africa tinotenda zvikuru amai chinyanga maita basa. Thank you so much.
Maita henyu nekundipinda muchirongwa. Ndatenda zvikuru.
Thank you. Chris, that was our first caller, Mr. Claudius Chinyanga. She is in South Africa, but comes from Wedza. She says she also faced a problem when she gave birth to her son. She had to go to Zimbabwe to get a proper birth certificate because she had that abridged birth certificate in South Africa that does not allow one to have a permit to live in South Africa unless that child is to apply on his or her own. For her own certificate. So she said that's an issue, and she's urging Africans to unite and demonstrate or make sure that they show the South African government that they are not happy with this, because she's of the opinion that South Africa should help those coming from the southern region or in the SADC region. And she thinks there should be a law that helps those from SADC regions or of SADC countries.
Okay, Chonga, I have a question for Mr. Mavhinga. Mr. Mavhinga, what happens in the case of a mixed marriage, like the mother is South African and the father is Zimbabwean or vice versa? Do they get affected?
That is one of the challenges that we are confronting, that what needs to be done primarily is the authentication of a marriage. And it's a very long process where the foreign parent acquires local documentation in South Africa for the child to be regarded as South African. But the process is very difficult. It's much easier if the wife or the mother is South African because she can just it can just be as if she is a single parent. There is a greater acceptance of single parents having authority over the child. But if there is a registration of a parent or a foreign parent, the process has to be that there is authorization and acquiring domestic rigorous and difficult process, partly also because there were allegations previously of fraudulent or convenient marriages that were for this kind of document, or for getting papers, if you like. So it has become very difficult, and what we are saying is that children should not have to suffer. Children should not have to be inconvenienced, and their rights should not be violated simply because they are born in South Africa to parents who happen to be foreign. There is need to ensure that there is this protection primarily of the best interests of the child. And this is what we are pushing with a host of human rights groups here, to have it formally as a clear point of law that is accepted by Home Affairs, that all children will be entitled to and will get birth certificate regardless of the nationality of their parents.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. It's name of Terry Chris. Hello?
Yes, hello.
Yes, Makadi.
Ndiripo Makadi, and you?
Takasimba, and here now.
Okay, Dini Innocent, Maposa.
Vamaposa, Murukufona Murukufi.
Mpona Andre Mzobek.
Johannesburg, Kurise Kujubek, Nikae Goride.
Nano, Gurnani, Tarize, Yus Mazano, Wamto, Norera, Wahu, Tisita.
Kwa uchi pisa, Vamaposa, Kumushawari, Chivapapi.
Vapapi, Vera, 07.
Kubuera, ayo wataura, zenyu buera, yaka terera, izu, tishitaura, udaye, waru, kutukunzu, hae, Vamaposa.
Ya, maita baza, inyaya, ino, siririta, chaisu.
Ye, ye.
Munona, para... Oneta pacho mani bete kuti ndinova na ira ndakazarira muno. Kozvese vane ma ana bridge aya yandi. Kozvo machandiko kunotora ma passport iko ko ko ndiri embassy kwedu vane mani ndiri vane ma ma passport yete zvine but now kuda kuno apply for ma permit avo ma kamakashika diki. Maybe I can go on open with the Vitikanese, but in water window store. Oh, my God, who's a funny Sibudi who apply Vanagashi numbers like a Izo Jan and Gatu Mawan. A final woman, I ask doctors, we are no one as a Vato Dio, which means in Gatu, she Yato double trouble.
Sakashi, I'm going to cool the robe.
It's allowed.
Hello, and actually, this is Amuga Kuru Zirao Kune Masangano, Anubatira, Kana, Jumetuzara, Kune Zumeni, Kakutimuite, Munzipo, Inspirenu, South African government.
Mapa, Vango, Akitibazira, Kaizo, Dazu, Draku, Varande, Vakaita, Vachita, Garez, Rose, Vano, Botipa, Iroro, and Abri, Iroro, the certificate. So one is our Ugans, the Ramazini, Zimbabwe, Mama Pascotte, Zimbabwe, and I tell us to go now, Muno, Maoya, because I didn't get external, which I external, Panoya Muno. So one is our apply Ravana, Institutra would be my documents and then be now, never now, now. I don't know what you mean to the paper, and now it's a Mazuma. I don't want to be a couple of money, but I don't want to be so. Organization you are your foot see what zero one trumpet to one a certificate the Mawanira Katsuroika. It's no but the Famba Sagana.
Thank you so much, Vamaposa Maitabas.
All right, I think that's Guru Nathan Pinchatrong once it under Zagadar on number one.
I was not in the Shikuru. Thank you so much, Christine Gutarisa. Shukubwa kwa tereri ni watari Studio 7 pa Shona Live Talk, pa Shona Facebook page yedu, varuti era Live Talk program yedu. Tina mkoma Gabriel Machingura, hands watching you from Bloemfontein, that's South Africa. Wachimu watu zakare mkoma Gabriel Machingura, well done. Ndofunga wanga wachipa kwa tiri kutiasa ando zenyu. Ando kungofungi zira, ngoma enu raishiti kwangu kwangu. Then kwa ita... koti nimpe mikoti anzi Zimbabwe ikanaka vanopedzisira vave kungotiti gara yenyu ndava tiri kuvagadzirira nyika yavo then abva ati zvakare kune mwe mutauriri hansi homi wangu afona uyu ndofunga mai vatanga kufona vekuwedza ndobva nepanyorwa nyaya then mukoma Bright Madaya vari kuti ndifonerei kuna mukoma Nathan FR Fraser Cheeks and loud and clear as usual. How are you all? I want to fara zvikuru mukoma Nathan. Then tina mukoma varanze Deborah Piri ndi muzvare vari kutiona vari ku South Africa ku Cape Town. Chris ndobva tinemwe mutereri anokuluma.
Yebo Jonga. Silomlaleli ecingweni. Siyakwamukela kuhlelo. Siyaphila. Sikhuluma lobani?
Khuluma lo Thomas.
Thomas.
Hello.
Ye, ungapi kwamhlaba Thomas?
Ngikuzwe.
Oh, Johannesburg. Akusiphatheleke olakho lamhlanje.
Hayi ndingabe yashupa baba, plus abanye abantu bezanika aminuti lana, manje sase sizela abantwana besezikolweni. Manje bathi bona abantwana besikhathi apply ama-distribution lawa ne-aminisi yama-ideas asiyathole lapha kati abantwana abanjabele lapha abanikeleli so ngeke sisa-aplyele ngoba banjabele kuleli lizwe abantwana bazazifonela manje beqhuzile manje bathi befundile manje indani yamekhodimetric yabophele ithini ibhala ne-bestetishbet yalapha manje ukuthi manje athole kumbeni i-id yokuthini ngoba bala ngaleso isikhathi angenehleleni lamapenit bahamba mpela kwazizama kabili bana bathi hayi ngalizizele lapha ayihlangani lalelo hlelo lamapenit so manje umntwana useqedile imetric manje ukuthi ayenzeni angisazi ukuthi nenzeleni ukuthi enzeni sengizamile ngamthelela into zekhaya ezinjengepassport le-certificate yasekhaya ngokibhaliwe ebon in South Africa i-nationality Zimbabwe but manje ukuthi ngiyazi ukuthi amaphepha ngoba manje ukhanya la umntwana amule stress yazi abantu bathi bazazibulala manje ukuthi angadinga ababa le phepha elithine ukuthi adinga imisebenzi kumbathini manje angisazi ukuthi ephikana njani ukuthi ngenzeka angasazi ukuthi nephepha ngamhlela ukuthini ngoba manje njengajama wafika lasepitori athi ngifunele i-start permit ngiyafuna i-start permit vele sefundile yanje imetric ukuthi i-certificate emetric iyasikhonvetha kanjani siye izimbabwe zetifiketi yabona nje mpela izitifiketi yazikhipha ngomunye wezinzi
so nxa usithi wawuku amnesty leyane kamandela
hayi kamandela leyane asesile ka-96 nakavela into esasike sialekile ekhayizinto esingelazo ezinye ukuthi ngakuthi ukubuya le isikhathi lesithi amnesty kadhayi mhlawumbe uyathela isizo ke manje bekukhanya ukuthi ayi alitshela kale size
ngiyanini leyo amnesty ngawuphi umnyaka
yena manje bathi labantu bona ama-ID kathiwa bathiwa ama-aminin nesigasare ndama-ID kata abantu abathi bona abangeni kule bese
oh yile yamalokhuza yama-permit leyo ah okay hayi kuyezwakala ayisibongile kakhulu mnumzana
ngiyakuhamba njani manje ingane sezikhulile manje asiyazi ukuthi athini ngesitifiketi sabo so kukhanya sibesibheka kanjani
hayi kulungile sizabuza esilabo lapha silegqweda lomunye lapha osebenza le nhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sizababuza ukuthi bathini ngodaba lwakho ulalele
okay ngiyalalela ngokwenzani okhe ama-ofisi ndasefiskeni bathiindeli sathikeni maketi netrisi sathikeni sathenaje sihlala nithini ngihlale ngaphani nezikhethi ngihlale ngaphelini manje
hayi kumbunga ungayikhatshana bamba khonapho sihle sikubuze beliphendulane nxa liphendulana mnumzana Mabhena alo Mabhena mnumzana Mabhena
Hello. Ndofunga narewa mabena.
Yebo.
Oh, yeah. Ukona.
Yeah, mabena silo baba lapha osecingweni angazi kumbuya muzwa uThomas ubebuza ulombuzo lapha. Uthi yena wathola iamnesty.
Indaba yakhe ngiyayizwa, into eyenzakalayo ngo-2010 waba le-poor communication ngoba kwathiwa abantu babisele incwadi ze-South Africa amabhasi. Ma abantu babebisela amabhasi kumbe ama-copies ama-ID ema-ofisini e-Home Affairs, kwakumele nabantwana babisele ama-birth certificate awe-South Africa bese bethola okweZimbabwe. Manje njengoba babechasisa, kwezindawo ema-Home Affairs babengathathi ama-birth certificate abantwana, abantwana basesebancane, kwenzeka ukuthi abazali bathole bona ama-permit, abantwana basala besebenza ama-South African birth certificate. Kuthe-ke abantwana sebekhulile sebeku-matric njengesigaba ukuba bakiso manje, abantwana sokumele babhale i-matric. So kufuneka ama-ID. Meanwhile, i-ID yomzali kumbe ama-ID abazali asevaliwe abasekho population register ye-South Africa. Oso kwenza ukuthi kube nzima ukuthi umntwana abesebhala i-matric kumbe abese-applyela i-ID. Yinkinga ehlangana layo leyo evele ikhona. Kusukela ngo-2014 lokho sizama ukukhulumisana nohulumeni we-South Africa ukuthi abantu ababisela ama-ID ngo-2010 ngakuzange kwenzakale ngo-1995-1996 ukuthi nxa ubisela i-ID yakho ngo-2010 uvele uphiwe i-ID ebhalwe Zimbabwe South Africa bese uthatha abantu abakho bonke ubafake ngaphansi kwakho. Esakubonayo ngo-2010 abantu babephiwa ama-foil permit, i-permit yayingarenyuwa loba nje abantu bewarenyule kuze kufika manje. So besekukhrethe i-problem enkulu ngodaba lolu. 1, indaba abantu abanabantwana. 2, abantu abathenga izindlu lapho eGoli through amabhenki ngamabhondi. 3, abantu abasebenza kumakhampani singathi ama-parastatus awe-South Africa. Ngoba uhlupho olukhona uzathola ukuthi ubaba ku-ID yakhe usebenzisa elinye igama, mhlawumbe ungu-Alexander Khumalo, kuthi kwekhaya uNjabulo Ncube. So umntwana yena ngabe ebhaliswe ngokuthi isibongo sakhe birth certificate ekhaya unguKhumalo, yena useku-passport ubaba usenguNcube, yilo uhlupho ehlangana nalo. Lokhu sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende we-South Africa lohulumende weZimbabwe ukuthi abantu laba abangu-6,000 ababisela ama-ID kumele balungiselwe. Nxa belungiselwa labo bantu, labantu ababo kumele labo balungiselwe.
Hayi, kuyezwakala. Siyathemba umnumzana Thomas ulokhu usecingweni. Siyathemba uzwile impendulo le.
Oh, fingers dropped. Okay. Ndofunga nare yavo ya dona sitinengwe mteleri parunare. Hello. Halo, Makadi.
Tiripo Makadi yenyu.
Takasimba muda ukuluma kutaura kuspika.
Doda kutaura.
Aiwa, kana ndiwo zita ndiani?
Ndi Mukomane Osoni.
Mukomane Osoni muri kuBotswana.
Ndiri muBotswana mu France Town.
Aiwa, taura Mukoma mukana ndiwo.
Zvaichiti hurumende inenge yaomesa South Africa nechimiro chiri kumusha kwa bevanzira vanhu tsitsi. Kuti at least wagone kurarama nekuti vanenge vachiti ku South Africa kwaomera, kuZimbabwe kwaoma zvakare. Dai hurumende yeZimbabwe yakwanisa kupindi yambotaura nawo pamwe wanganzwisisana. Ndo chikumbiro changu chete icho.
Aiwa, pakanaka. Saka muri kuda kuti vataurirane Zimbabwe ipindire imbotaura nehurumende yeSouth Africa.
Wambotaura nehurumende yeSouth Africa pamwe waikwanisa kunzwisisana nekuti inenge ya hurumende neimwe hurumende imwe.
No problem. Mukoma Nelson, regai tisvitse kuadare tinzwe kuti vanoti chii.
Ndatenda.
Thank you so much. That's Mukoma Nelson, is a Zimbabwean based in Botswana, calling from Francistown. He's urging the two governments, the government of Zimbabwe and the government of South Africa, to do a government-to-government discussion on this issue. He thinks that maybe this will solve the matter and help Zimbabweans based in that country and foreigners too, based or in South Africa, to at least get identity particulars for their children. Tombonzwa kuna vamavhinga kuti vamavhinga tainzwa vana vaibarwa munguva yapfuura yekuSouth Africa vaipiwa rumwe rudzi rwema birth certificates anenge achiratidza kuti hausi chizvarwa chemusouth africa hauzokwanisa kunge uchiwana citizenship asi uchiwana birth certificate raita kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro chii chaita kuti hurumende yesouth africa ide kushandura zvanga zviripo nekuti tinonzwa kuti kana gore rino muna january constitutional court yemusouth africa dare guru remusouth africa rinenge rakatotonga kuti mutemo iwe kuti vana vekunze vange vachipiwa magwaro unge uchiramba uripo
hongu ichokwadi kwazvo kwazvo uyezve tikatarisa nyaya yemagwaro anondosima birth certificate ekuzvarwa kwevana ndiwo anopa mwana wese mukana wekuenda kuchikoro saka zvanga zvichiitika zvanga zvakanaka zvikuru sei asi ngatirangarirei kuti nyaya yevanhu vasiri zvizvarwa zvemusouth africa varenge vachinzi vabva kure inyaya inopinda mune zvematongerwo enyika gore rinouya ratava kubata iri nyika yesouth africa inoenda kusarudzo nekudaro panguva yatirikuenda kusarudzo iyi tinoona kuti nyaya dzakawanda dzinosimuka dzichinemedzerwa kuvanhu vanobva vanenge vachinzi vabva kure tinoona kuti kana gurukota rezveutano muno musouth africa vanga vachipomerawo kuti zvipatara zvedu zvazadzwa nevanhu vanobva kunze kureva kuti idambudziko ratapinda inyatwa chaiyo asi chikukumbira hurumende yesouth africa kuti iremekedze kumbiro remutemo nekodzero dzevana iremekedze zviga zvakatarwa zvekuti mwana wese ngaawane mukana wekuti aende kuchikoro kana pasina mabirth certificate iwayo kana pasina mapepa ekuti mwana uyu haakwanisi kuwana mukana wekuti aende kuchikoro kana kuti afambe akasununguka kuyambuka south africa kuenda kune dzimwe nyika vachidzoka saka idambudziko guru rinofanira kuti rigadzirwe ngatisegei kupinza kodzero dzevana mune zvematongerwo enyika ndo zvatiri kurunzira kuhurumende yesouth africa
ko nyaya wekuti vamwe vari kuti vakanga vazowana magwaro iwayo ekugara musouth africa vovashandisa nenzira dzisidzo ndezvimwe zvinhu zvino zvatonzwa kuti zviri kuita kuti mimwe mitemo yakaita saiyo inge ichidzikwa munotiyo
hazvisizvo dambudziko harisi revashoma vangazi vangachisaondotsa nezvidzo kunyanyanyanya dambudziko harisi kuvana saka vana ngavaregedze havafaniri kuti vatambudzike vabisirwe kodzero dzavo nekuda kwedzatingati mhosva dzevashoma mitemo inofanira kungoshandiswa kuti anenge ashandisa magwaro zvisiri izvo anofanira kunge ngopindwa paspeshamu yemutemo zvakafanira nemagwaro anoita sepasipoti kana pasipoti ikashandiswa nenzira zvidzisiri idzo inogona kuzobiswa kumunhu iyeye mumwe chete anenge aresva pamutemo kwete kuti munhu wese otambudzwa nekuda kwemhaka yemunhu mumwe chete uyezve isisi tiri kuti hatisi kuona uwandu hwemhosva dzacho dziri kuparwa tiri kukurudzira hurumende kuti iremekedze mitemo yayo iremekedze bumbiro rayo remutemo zvakarewo isimudzire nekuendesa pamberi kodzero dzevana kuti ko vana vatadza here kuenda kuchikoro vana vatadza here kuti vawane mikana inowanikwa nevamwe vana nekuda kwekuti vabereki vavo vanonzi vakabva kure ngationei kuti hurumende yesouth africa yakanga yaita zvakanaka ikati vanhu vekuzimbabwe vari muno musouth africa vava kupuwa atinoti maspecial exemption permit zvakanaka izvozvo ngaichireka kuita musiya paduku yopa nerudyi yotora kodzero dziya neruboshwe nekuti ko zvingabatsirei kuti vabereki vagoti vawana mapepa asi vana vavo vasina mapepa vasina kodzero yekuti vadzidze nekufarikanywa munyika yesouth africa
thank you so much wamavhinga ramba yanyu muri parunhare taita muteereri Chris we have a caller
yes jonga welcome to the show
makadini
tiripo makadii jonga
muri kutaura napaul bande ari kuno kusouth africa
mati paul ani
paul bande
bande rekusunga iri
bande rekusunga
aiwa pakanaka mukoma paul taurai tinzwe nyaya ndiyoyi yatiri kurukura tikutaura pamusoro pemabirth certificates nenyayawo zvakare yemapemisi atinonzwa kuti akatanga kupiwa vanga vakaapply
apa ndikutaura naye inye ndikuda kutaura ndakabata nyaya nawo yemacertificate evana kuti vana vari kusouth africa iri kutaura mutemo kuti vana vachafanira kupiwa mabirth certificates
Ipapo
South Africa iri kuda kukanganisa zvingadziri nenyaya yekuti mwana ofira mhosva yechiri yake here, otadza kuenda kuchikoro nemhosva yechiri yake here. Nekuti mwana haana chaanoziva, handiti mwana anenge aine vabereki vanenge vane mapepa akaperera, kana kuti kokuti kuda vanenge vachida kuzvidzivirira mhosva dzevabereki chenge vamwe vanhu vanenge vachiita vasada kutora mhosva dzevamwe vanhu, nekuti ndozviziva chete kuti kune vamwe vanhu vanoiva kune muno South Africa kuzvidza kuita uri zvechokwadi chii zvekaizvozvo. Asi kana vachida kudzivirira izvozvo, ngavadzivire vanhu vasina mapepa. Asi vanhu vabudisa mapepa avo vachiti mwana wekuda kuti aidizani vanenge vaziva zvichiratidza kuti vabuda pachena kuti ndizva kuti vazikamwe vanhu ava. Saka munhu iye akaita uori abudisa mapepa ake pachena, zviri nyore kuti vamutsinise munhu akaita saizvozvo.
Thank you so much, mukoma. Maita basa, mukoma Bande.
Ndatenda, mukoma.
Thank you so much. Mukoma Chris, mukoma Paul Bande. Chris is calling from South Africa. He's saying the South African government is making a great mistake because it is punishing children, innocent children, because of perceived crimes committed by their parents. That is, if at all the parents did commit any crime, because most of them have their permits and papers that allow them to live and work in South Africa legally. So he says that the South African government should at least think twice before it takes that route.
Yes, Jonga, let's go back to our guest, Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, we understand that the permits that were applied for last year are now being issued. What has been the situation? Because we understand there are like 1,000 people or so who could not provide valid passports but are now being asked to provide them. What other areas of concern have you gathered so far?
Well, thank you so much. I think the biggest problem with the issuance of the Zimbabwean special permit, the ZSPs, has been the great delays in the processing time. Remember that this was a process that began last year on 15 September. And the lack of communication in terms of where the processes are and what needs to be done. It is only now, I think, on November 15, that communication has come forward to say of the 180,000 Zimbabweans who applied, complete applications, maybe only 90 applications were not complete. And that also, what is clear is that processing is outstanding for, in terms of collection, about 40,000 of these applications at different VSS offices across the country. And in terms of the Home Affairs Department, it is updating information on about 30,000 applications that with the VFS. And you are right that 1,932 applicants put in their applications, but they have got expired Zimbabwean passports, and therefore they are not being processed, because what needs to happen is that of these 1,932 applicants, they need to get new passports and then submit those passports to VFS for this process to go ahead. Mm-hmm. But this was information which had not previously been available. So we are now happy that there is communication, and we understand that the closing date for submission of new passports is now 15 December 2018. So we urge Zimbabweans who are on this 1,932 to check their particulars, get new passports as soon as possible, and meet this new deadline of 15 December 2018.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Chris, before we go to Mr. Mabena, there is a caller. Hello?
Hello.
Hey, Magadi?
Konabunga.
Ah, Skona, Chris. Take over.
The funneling happy, ba?
I'm Pretoria.
Pretoria, come on, ban.
Mashanga.
Oh, Mashanga. Nali, sunga sipimbo na yako.
Mbono wame, ito leli kuruma wewe ito ndaweni ku SASM kutu. Bawa nitu wa wame nda kuhulu, siba mingi na wama pangu. Yaso wa wasinu kandela kutu wa matu wana wanya za kuhuli kutu mwenye mwenye haza aplay le permit ni passport yake na sawa. Ya wana isi government ya South Africa, nizwa nga wandu. Awa tuwa South Africa, mawa tukindwa yendi so, ibina iwa nga lende la leyo. Abantu South Africa bayakhala everything. Labantu abaningi. Yamda bakhuluma ngezinto eminingi mashaya ejobheka. Abantu labantu laba izinto lezi ziyakwako. Umuntu angaphandle angafeza ayithole leyo ndlela leyo. Manje kukhombisa ukuthi thina abantu bangaphandle zwamini. Yabat even kera kukhuluma enye into. Uyabona ubaba omnye uthi Mabena nabo Dewa Mazinga. Iplan leyo ebanayo ngibona ihle kakhulu. Kanti wayebangayenzi inye organization ukuthi kakisa abantu amapasi leZimbabwe wawona bakhona ukujamela abantu isho ukuthi kufana nale emathebeni ngathi abantu abanawo ama pasema abanawo ama
certificate
mara why bangayenzi ukuthi le ekhaya le ukuthi kubane elinye ihlelo lokuthi abantu labathola ama certificate nawo
ya
ngicela
awucedile hayi
ngicela ukuthi ngibuzele kubaba uNqawuto Mabena ukuthi why bakhona ukuthi balungise izinto zala kakhulu ukuthi ukuthi lekhaya baningi sinama ID ekhaya
hayi kulungile sizambuza uMabena
okay sha
ya mnumzana Mabena nanko ke umbuzo
Ubuzo akakuzwanga kuhle ukuthi uthini ngicela ungizwe mntakababa
uthi yena ikukhanya sekukhulunywa indaba yama birth certificate khona ngapho eSouth Africa uthi yena kathi njengenhlanganiso kungani lingabi lenhlelo ezifanayo ekhaya ukwenzela ukuthi labo okuthiwa kabala ncwadi zokuzalwa ama birth certificates lazo bazithole abekhaya khona
Okay, kolunye uhlelo esilalo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyakwazi bakhona abantu abangelazo incwadi zekhaya, ama-birth certificate lezithupha zekhaya, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bathole ama-permit. Sikhulumisana lohulumeni weZimbabwe ukuthi kumele i-Office ka-Register General libuye lapha eSouth Africa lizothathisa abantu ama-birth certificate lezithupha. Bese bayathatha ama-passport ngoba siyakwazi kulo hlelo luzabuya ngemva April 2019 lapho uzaqala khona ukungena lokho kuthiwa i-SADA Growth Visa sokungena umthetho omutsha we-Outer International Migration. Sike sakhuluma le-embassy yaseZimbabwe, sakhuluma lo-Vice President waseZimbabwe Mohati, sibabonisa ukuthi uhlupho esinalo kulabantu abaningi abangelazo incwadi zekhaya abalapha e-South Africa ukuthi bancediswe. Siyathemba ukuthi mhlawumbe yathi uqala u-2019 bakubone kuyinto eqakathekileyo. Truth August esikhuma lapha e-embassy bebethi balungisa umhlangano phakathi kaminister we-Home Affairs oweZimbabwe ubaba uMathema lo minister uGigaba engayehli esikhundleni. Sesizakhangela sikhulume labo ukuthi sizwe ukuthi njengoba uGigaba esehlile esikhundleni sekulo minister obambe okwesikhashana ukuthi kumbe uhlelo labo liyaqhubeka ukuthi labo ominister bobabili bahlangane bakhulume ngodaba lolu.
Hayi kuyezwakala, hayi sibongile.
Yeah.
Anze thina mwe mtereri zvakare ari parunhare. Alo.
Lo mkoma Jonga makati kona mkoma Gids.
Ah, nhasi ndi mkoma Chris, ndiani uyu?
Oh mkoma, mkoma Donald, mkoma Chris Muriteko.
Oh, yeah, yes Donald.
Mkoma Donny zviri sei?
Ah, ndiri bho mkoma makasimba here ikoko.
Aiwa tiri vapenyu tinoziva kuti mboma inorova chibva yemangorova nhongonya yenyaya.
I chandinoona pa mkoma panyaya iyi. Inyaya yezvematongigwe enyika nokuti pandakahwa Youth Minister Dr. Aaron Musayiri vakataka kuti zvipatara zvedu zvakuremegwa nevanhu maforena. Ede wiro kuti foreina mukati vachita kubve munhu ari ungari chigaro chakadaro munhu vanonga chinyaya kureva maZimbabwe. Kuti ambosiona pana vambalula vachiri minister of police vaigara vachingoti maforena ozvibvata kuti maZimbabwe ndimbava. MaZimbabwe ndi vanodidi muno munhu vanoimbloya maZimbabwe. Saka zvakaita zvekuti Dr. Mswadide vakada vakainvitewa paradio paSFM paprogram inzi Talking Point. Ndakafona ndivaudze kuti ano badeni ya murguta ura ilgunzi india mafure na hati akishisu inya ya kutika na wanu wenyu waka itra protest waka pizza spata wanzo kira nika kumashuri pachavo notu kuti mwote mga ita pa kliniki mkana wati pachipata ura mjano wati out of wanu wanengu wali mkiu mga wiri nga wanu wenzo namba ya wanu wali mkiu mnogo na kuona wati patoto wa namba mnogo na kuona wati arenga kizu mafure na hati pa mwe wanengu wa shingwa 15 out of wanu 45
Ndashida kubunza ya kuti munoziwa ya kuti mkoma paneshwa ma allocations ndosa kakushuwa ma census neye shimwe tukadaro paneye pachitiru wa kuti kana wakanga wachi inindroba kuuzumba wako wanufana uzuwa kutu uzumba tochi ine wano 45,000 saka kana kuchuya zinu zineye zili kana zemishonga wanukona kuhisa au zili 50,000 kwanongoda kungozowedzera mbichana nokuti vari kutarisira kuti uzumba ine vanhu 45,000 koya zvinhu zvinoshandira vanhu 50,000 zvino kana kwakuzoti uzumba ine 45,000 vari on record asi on the ground kune vanhu 80,000 vakatumira mishonga inoshandira vanhu 50,000 kana 60,000 mugona vari patiita shortage kapo
ndiupa uchiza mukoma asi mukatasa nyaya iyi Zeka kukuti minister leo huma sisi waka resign so waka kukutuwa ni nye janga janga wa nye mkome wapo mimi waji gala wale kasa kukuti wanga wa nye ziki za kaka simba nyo tini kata nasi ndio wana kukuti nye za kukuti munga kukuti munga wanga alari munga wangu wanga wajiza kukuti si uyangashita suku defenda ala adi aachi sipo wali nakaona ma saka zika wana dokta mtuwa lili kulipopo zeka kukuti inye kukuti ku e-politics mkastari suggest yes Boy, to na chero mea wejo beti wano gara ndo wano gara shingo tende kama fore na kajinya vure wama sibabe Tu kutasa asa ka mnuna tu nye kajyo zunenge zunengo wasa zakanya gurele kira kutasa matongi kwe nika kunyanya Udareka dambu ziko pachi dambu ziko hata asira ambikuti hengu chino konzereta Asi nye mata wali gwayari gizwa nama sumutila ya kita Sweta sumuti ismeje matongi kwe nika Chita sa kuti hivo minister wei oma fesa wari kaya na masabe raya Taka sweta sa kuti uyo muna anga asiti defenda Taka alane mkana kuro kuti Asiti tende kano kuti Lagi kau akan disayang. Lepas itu, dia mahu nyerang tu kita nyanyi. Tidak situ apa mas, hingga kalau nak osi, pasti dia mahu nyerang tu nyanyi tu. Jangan uti belum kenyang tu. Jadi karena zaman tu ni gue ni kawan nyanyi tu. Karena kata orang kau sendiri. Mula guna tu suara ni, ku sekarang mana ke sini? Eh, ni kamu kau dua orang juga. Bagus tu, pisau mana pergi nyanyi nyanyi tu. Jadi kita kau tak pernah aku rude. Kalau faham orang jari orang tu fikir dia. Tapi orang awak tak orang jari tu. Aiba kana kukuvanda kana kukudi klasi hurumende yedu haida tiita risija chitodu tiita uri nyaya dzakadai tinomirana na mazinga na masangano avo tinomirana na Nicholas Mabena we Zimbabwe Communities in South Africa tinomirana na Muzari Zimbudzana ava hurumende pachaya chitodi nokuti tinoziva kuti hurumende matarira ainoita
tinotaura
zvekuti tinozotokonya vari kunoko zvekuti tinozogona zvara tava muparuma na nzombe nenyaya iyo
saka tinotira
hedu tikanga zvazvo chigona vana vama zinga vangoti mirira sekutaura kwaanda tingwapo chao chi Ma MP acho vachingo kwasa vachisa nyaya yako inofanga hoita. Boti tinoda hurumende yedu inenge ine dambudziko. Nopi yagara ino ripoti vanhu vari kuti.
Thank you so much Mukoma Donald. Regai titore mumwe mutereri tisatapa wamadzi wama inga mukana rekuti mumwe mutereri. Hello.
Hello vajunga na vakrisi masera.
Hai vataswera ndiani vari parunhare ya?
Ndivamananda zvavari kutaura.
Vamananda pinda yemuchirongwa hatishanyanya kuda kutsvaga introduction kuna vamananda mumwe wedu.
Ndange ndichida hangu kuti zveshivawo zvinhu zvacho zvinosanganisira nhau dzematongerero enyika ichokwadi kune vari kutaura vachidaro nokuti some few days ago pakatanga kuita mainspection kunonzi kuKZN kwaZulu Natal. Vanga vachichenhera ndingangoti vanofamba nemahevhi duty package like matrucks so kana waenda kuri bridge waisangana kune mapurisa nehome affairs ikoko votsvaga kuona kuti une mapepa akakwana here inezimarite zino part of some of us vamwe vacho hatisatava nemapepa akakwana saka zvaibva zvangonzi ibva waburuka murori asi izvi zvichiperekwa nenhau yokuti 1 unemployment in South Africa inenge yasvika pa27 so pa27 they are very worrying over that issue at the same time the government introduced a system yokuti from next year as from April graduates those who will be looking for jobs vanenge vasingachatarisi experience in this case they are trying to accommodate vana vavo munzvimbo dzakasiyana siyana vangangoita hazvo zvimwe zvitaurwa zvinenge zvichiitwa izvi but generally inspection yavari kuita kutira kutsvaga kuona kuti vanhu vari mumabasa umu vane mapepa akakwana here exactly kana kuti havatorina so immediately wangoonekwa kuti mapepa akakwana uchibva watongosiya nokuperekedzwa kuti uchitobhoranda mucha kwako ari muno machibvatora so mukana wokunyima mabirth certificate iyoyo unoita zvezvakare kuti upenyu hukuomere hudzokera kumucha kwako but above all nesu ngatitsvagei kuti tione nzira yekuti tasimudzira sei nyika yedu chimbosiyana kungopopotedzana kusi hakuna kwatinombosvika nokupopotedzana
ikokukuchangotiparira
by the end of the day
vamananda ndoda kungokudimurai ipapo sori ka ndoda kuti mudzokorere futi nendebele ndozva kuti uyakuluma baba nguva yakumhanya ingoti futi gavha mataura izvi
mengiti mina sevekalile ama-inspection avo okucheka ukuthi lava vantu lava vaphuma phandle banawo yini amaphepha aseraiti ukuthi bahlale la e-South Africa bakhone kusebenza futhi nalana e-South Africa sizwa kuphela namakungakunga ukuthi some few days ago bebene-inspection endawo itwa KwaZulu-Natal amatrako onke vaiwangenesa pakati kwewebridge makufika lapho bafuna ukubona ilicense yakho bafuna ukubona futhi ipassport yakho nepermit yakho ukuthi nezinto lezouziphethe zona ziraiti yini ma zingabe raiti zingaseko raiti asizimnikazi wekhampani wena sebayakubamba angeke usakwazi ukudrayiva bakubophela lapho derende ungazakwazi ukuthi uyadrayiva but konke lokho ma ngibona nje kuphuma kudawo yokuthi i-politics yiyona iphambili ngoba i-South Africa lapha fana bafuna imisebenzi labo basampa ama-university nabanye bangabane indawo yokuthola ama-degree ukuthi bayothola imisebenzi i-percentage yabo seyafika ku-27% nasongemanje sebayazama ukuthi ba-accommodate bangenisa abantwana babo ukuthi bathole imisebenzi because yonke into ma beyikhuluma most of the time bathi hayi ama-foreign amaningi ama-foreign amaningi mama ubheka kahle kahle abafuni kahle kahle ukuthi bakhulume ukuthi hayi amazimbabwenzi ya too much here kodwa ke ma ngibona nje bakhuluma ama-foreign amaningi thina amazimbabweni abanye bane-access okungena through legal abanye bangena through illegal ngoba ekhaya izinto azingalunganga so ngithi mina nathiwa futhi sifanele silungise ilizwe lethu sibambane sibakhe ilizwe lethu with the one spirit
okay hayi kuyezwakala sibongile
kakhulu
lathi sibongile. Yes, Jonga, we are fast approaching the end of the show. Let's give Mr. Ngabuto Mabena his closing argument. Mr. Mabena, what will be your parting shot?
Well, we are worried about the people who have been rejected for their ZEP permit. I'm just adding to what Mavinga was saying in terms of the challenges. People, when they applied, they did the fingerprinting, and now they are being told that if you want to appeal, you must present a policy clearance, which the Department of Home Affairs has. We have been assisting other people that have gone to court, collected information which shows how their cases were dealt with, but they are now demanding more evidence in terms of a police clearance, which takes more than 6 weeks or 6 weeks to come out. So this is a challenge that is affecting people. Their bank accounts are getting closed. People are worried that they might not even travel to them over the festive holiday. And then on the issue of the birth certificates and the study permits, we'll continue to engage. We'll also speak to the human rights lawyers and also engage the Zim government, the embassy, to say...
Thank you so much, Mr. Mabena. Unfortunately, we are out of time. Until we meet next time, that was Mr. Ngabuto Mabena, of the Zimbabwean community in South Africa. We also had human rights lawyer Dewama Vinga. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemire.